pfungwa yakatoshate taizvo kuratidza kusafunga kune avo vanotungamira pane nyaya zvematongero enyika. Havasi kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika kuti nyaya dzemaparastatals dzinobatwa nenzira ipi. Iwo makambani ehurumende kuti asaite zvakanaka, chii chikonzero chinotozivikana? Kuti inyaya yekuti anomanejwa zvakaita sei. That's why hurumende ichipota ichivaipa mari. Inyaya yekuti avo vanorana makambanis aya ndivo vasingakwanisi kuita vasa nemazvo. Hatisi kutenderana nedanho riri kutorwa nehurumende.
Iye hurumende yati yambogarawo here pasi nemi sevashandi ichinzwawo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi?
Hatina kumbobvira tabvunzwa nehurumende kuti ndizvo zvazvinofanira kuita izvozvo. Tinongovereka kumapepa kuti makambanis achatengeswa. Iyo stepu yakafanira neiyoyo yokudisposa kana kutengesa. Makambanis acho anopedzisira akumaoko evamwe vakuru vari kuhurumende. Saka tiri kuona kuti inyaya yekusipa maassets ehurumende.
Vamoyo, hamuoneri kuti inzira inogonawo kuti vanhu vawane mabasa sezvo vakawanda vanhu vasisashandi, vashandi vakawanda vakamiswa mabasa?
Tisati taona tingati maresearches kana kuti mastudy aripo anoratidza kuti kana macompanies aya atengeswa anozoincreasa namba yevashandi vachaemployiwa. Kana achazokuincreasa namba yevashandi kana kumaintaina mabasa, chii chinenge chaitika which cannot be done iyo zvino? Ende iyo zvino tinogona kuchinja management iyo zvino even macompanies acho ari pasi pehurumende. Saka hatisi kuona zvinogona kuitika kana macompanies acho aenda kumaoko evanozvimirira vega.
Ko, vashandi havagonewo here kubatana vachitorawo mamwe makambani akaitawo semaparastatawo iwayo?
Macompanies ese ari kuvhara even asiri yehurumende. Vashandi vamwe vane makore anosvika 30 years vachishanda vanofanirwa kuva vachivatsirwa vozvisimudzira makambani acho ari kutovhara. Irombo rakatonaka chaiyo kuti vashandi vekurailway vapiwe mukana wokuti varane ivo railway inotosimuka, asi havasi kupiwa mukana wakadaro.